tati hatingagoni kuenda kumusangano nehurumende wekuti hurumende inotideedza nefoni sekunonzi tiri vafudzi vemombe tikati haa kana ari womaitiro avanoita nesu hatiwirirani nazvo saka tati kwete hatigoni kuenda kumusangano uyu ende chepiri ndechekuti tiri kuti isu team leader wekuside regovernment ava anga atombori acting permanent secretary kuministry of labour saka tiri kuti ndoke kutanga kuti panhaurirano dzinoitwa pakati pehurumende mukuru wegovernment anenge ari team leader yegovernment side anenge asiri muministry yelabour kureva kuti taakungonegosieta neministry yacho pamwe chete negovernment at the same time saka taari chiti ngavatipo mumwe munhu asiri munhu anenge atingati ari interested party chetatu ndechekuti isiri kuti kushata nekuchinja mapages kutiisa mapage emuna July zvinhu zvatiri kuti muhisitori yenyika ino hasati zvaitika ende hazvisini zvatinotarisira ende tabva tangoti no ngazviperere pano ende hatisi kuda kana kumbozvinzwa kuenda mberi todavira kuti hurumende kana ichiteerera ngaitsvage mari
musangano wamaa muchifanira kuenda kunoita nehurumende maa muchida kukurukura nezvei
tanga tadaidzirwa kumusangano nehurumende todavira kuti vanga vachida kunotipa mapirisi here kuti tinyarare kana kuti vanga vachida kunotiudza nhamo dzavanadzo kana kuti vanga vachida kunotibhuraibha hatizivi asi isu tiri kuti haa hurumende haingagoni kutidaro hurumende haingagoni kutibata sekunonzi tiri vatorwa kana kuti tiri vabva kure pamusha pedu
saka ramangwana renyu rakamira sei vamajongwe mune matanho amuri kuronga kutora here sevashandi vehurumende
tiripo ndechekuti nhaurirano hatina kumbodziramba tiri kuvati isu ngavauya vataure nesu ndechekutanga asi chepiri ndechekuti hatisi kubvuma kuti masalaries edu agonza hakuna mari isakafenza nekuti vadhumara tabvunza ipapo vana vedu kana vazukuru vedu vachazototiseka rimwe gore kuti havano mapezi mabinunu aitenzera nyika asingabhadharwi